Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndichiti heye no misore na uzedu zanasi chishano kukazi 15-2019. Wanduwe vanu vanunzi wakafira mumugodiwe kubetofields musuwe chipiri maneru unonzi unogona kudarika zana. Urumende ichiti yatara tsaona iise national disaster. Izvo zvichaona mhuri yemufi wega wega ichipiwa churu chemadhora negumbezi pamunhu wega wega. Mutori wenhau dzemifananidzo Zinyange Anthony anorangarira mutungamiri weMDC wekutanga muchakabu Morgan Tsvangirai nekuisa mufananidzo yavo yaakatora vachiri vapenyu kusvika pakuvigwa kwavo padande mutande rake. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya zvinofanirwa kuitwa nemutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa pamwe nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuitira kuti gakava rezvematongerwo enyika ripere zvachose nyika yoenderera mberi. Munyori weZimbabwe Council of Churches vaKenneth Mutata vanoti hachisi chokwadi kuti sangano ravo rine chinangwa chekubvisa hurumende pachigaro sezviri kuburitswa mudande mutande. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kurudziro iri kuitwa yekuti munyika muve nekutaurirana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.